chekutanga ndoda kuti nditende vanga gwacho kuti vatidedze patakaendawo ikokoko takanga tine kufunga kwekuti pamwe vanhu ava vazi serious kana kuti vada kungotishandisa asi sekuona kwatiri kuita tiri kuona kuti nhaurirano idzi inhaurirano dzinenge dziri kuda kuitwa pachokwadi hatisati tanyatsoona hedu asi tine kugutsikana kwekuti inhaurirano dziri pachokwadi nhasi tanga tiriko kumusangano ikoko wafamba zvakanaka zvikuru
vakawanda vanga vachionawo sekunge kana musangano uyu usingapindwe nebato remdc inotungamirwa navanelson chamisa hauna kurefu kwauri kuenda imi maonawo sei kusavepo kwemdc mumusangano uyu
isusu hatisi kusungikana kana kuti kunetsekana nekuti mdc yava chamisa yapinda here kana kuti haina kupinda chatiri kuda isusu kubuda nezvisungo zvinoita kuti nyika iende pamberi izvozvo ndoo zvinhu zvinokosha ende zvisungo zvinoita kuti nyika iende pamberi hazvitadzi kuitika nekuda kwekuti vachamisa havapo kana kuti varipo zvisungo izvozvo ndoo zvinokosha nekuti vachamisa nenhoroondo dzavo ndedzekumaelection isusu tiri kubhilivha kuti tapfuura maelections nyika inofanirwa kupinda kumberi saka hatisi kuona isusu kusavapo kwavo nekuvapo kwavo kuchitadzisa kubudirira kwenhaurirano iyoyi
vamwe vanga vachichemawo zvakare nenyaya yekuti misangano yakadai haifanira kunge ichiramba ichiitirwa kustate house mune ramangwana munotarisira here kuti zvine zvazvinokanganisa
chokwadi ndechekuti ichokwadi tese hatisi kuda kuitira musangano iwoyu kustate house hatisi kumanikidzwa kuitira dialogue iyi kustate house kustate house kwakangoopenwa to kick start this dialogue but from now on we can move this dialogue to a location yatinofeel isusu kuva comfortable with
imi sebato rerebuilding Zimbabwe party zvii zvamungatarisira kuti dai zvaitwa munhaurirano dzinoburitsa vana vezimbabwe madhaka mavari nhasi
zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira isusu kuti zvibude mudialogue iyoyi zvinhu zvakafanana neishu yakaita seinetsa iyo yelegitimacy inoda kuitarisa nyaya iyi versus the constitution sanctions ende chakamboita kuti masanctions acho auye chii uye kuti abviswe zvii zvirikudiwa